Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Avati vamugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Vanotengesa mumigwagwa vochema-chema nekukwidzwa kwemari dzavanobhadhara kukanzuro yeguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa arova nekusunga vatori venhau vebepa nhau reNewsday avo vanga vari kutora mifananidzo yemapurisa anga achirova mumwe mutyairi wekombi muHarare. Vatori venhau ava vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kurohwa uku. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau Obema Naiti, Shepherd Tozureva, Abigail Matsikidze nemuchairi wavo Rafael Piri vasungwa muHarare nemapurisa ayo asina kufara nebasa ravangi vachiita. Kutaura kudai, vamwe vatatu vasunungurwa uye Manaiti achiri muusungwa achipomerwa mhosva yekurova mapurisa. Asi mupepeti webepa nhau reNewsday vaWisdom Mudzungairi vaudza Studio 7 kuti Manaiti ndiye arohwa zvakaipisisa nemapurisa uye mapurisa angati Manaiti abhadhare faindi asi aramba kuita izvi sezvo ari arohwa nemapurisa. VaMudzungairi vati Manaiti anzi achaenda kudare mangwana. Masangano anomirira vatapi venhau eVoluntary Media Council of Zimbabwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter ashora kuita kwemapurisa. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa muVMCZ Muzvare Faith Njovu vati zvinosuwisa kuti apo bumbiro remutemo riri kuti vatapi venhau vashande zvakanaka pasina kushungurudzwa, mapurisa ari kurova vatori venhau vachiita basa ravo. Vanja Vulunciwe veZimbabwe National Editors Forum vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti zvinhu zviri kuramba zvishoma munyaya dzekutapwa kwenhau munyika.
Isusu tukumbira mapurisa kuti avafishise muchero because uita mutapi wenhau hausi mhosva because watarisa ava machinarisi acho esa ari accredited so mhosva yavo ndeyechii.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Byron Mutingwende ashora kuita kwemapurisa achiti kutapa nhau haisi mhosva.
Chekutanga ndechekuti kuva mutapi wenhau haisi mhosva, saka zvatoitwa nemapurisa izvi vachinyatsokuziva kuti vanhu ava vari pabasa vavatorawo varova vachivashungurudza kutotyora mutemo. Semapurisa ndovanofanira kudzivirira mutemo but tiri kutoona vari ivo vari kuutyora, saka izvi zvinoshoreka zvikuru kwazvo. Pachava nekurohwa kwakanyanya kwevatapi venhau kana kushungurudzwa kana kunyangarika sezvakaitika kuna vadzamara. Kana unhu hwaitwa nemapurisa nhasi hukasabatwa kana kudziviswa nguva ichiripo.
Mumwe wemutapi wenhau Judith Kajuma ati mapurisa ari kushungurudza veruzhinji uye hapana chakaipa pane zvange zvichiitwa nevatori venhau veNewsday.
Isusu semajournalist zvinotishungurudza because we find it unenge wakutya kuita basa rako.
Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana zvavanoziva nekurohwa kwamaNaiti nevamwe vake sezvo vasirivo vanosunga vanhu. Kushungurudzwa kuvatori venhau veNewsday kwaitika apo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe varamba kumira pamberi pedare reParamende keChina kuti vazotaura kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau pamwe nekuti vatori venhau vashande pasina kushungurudzwa. VaMushowe vaonekwa vari kumusangano weZANU-PF kumuzinda webato iri uko mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vange vachitaura pamusoro pemakakatano ari mubato ravo. Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa muMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vati VaMushowe igurukota risina hanya nebasa raro.
tatawa na mkana wakuti parliament iwa vunze kuti position ye hurumende ndeipi kasi iwa watiratiza zvakare kuti kechina varamba wachingo batikana tinodaira kuti parliament ine zviga zvainoita kana paratidza kubatikana kwakadai tinoimbira kuti ichashandisa zviga izvozvo
nengo dzeparliament kubva kubato rinopikisa reMDCT zvinoda kuti vamushowe varangwe asi sachigaro wekomiti yezvekubudiswa kumashoko vaWilliam De wavanoti hapana chikonzero chekuranga vamushowe sezvo vaudza kuti vange vakabatikana nhasi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makanzura echitungwiza makumi maviri nevashanu vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vatanga nhasi kumiswa pamberi pedare rakagadzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia Kasukuere kuti rinzwe nyaya dzavari kupomerwa. Dare iri rinotarisirwa kupeta basa raro musi wa29 Gunyana. Makanzura aya kusanganisira meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari kupomerwa mhosva yekusashandisa mari yekanzuro nemazvo uyewo kuzvipa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinokosha mamiriyoni manomwe emadhora zviri kunze kwemutemo. Zvichitevera kumiswa kwemakanzura aya basa, vakasukwere vakadoma komisheni ine vanhu vatatu inotungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti ifanofambisa basa mukanzuru iyi. Asi vagari vari kunyunyuta kuti havana zvikuru zvavari kuona zviri kuitwa nekomisheni yavamadzudzo iyi sezvo zvinhu zviri kutoenderera mberi zvichiondomoka mukanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo avanoti havafunge kuti makanzura aya anotongwa zvakajeka sezvo dare iri rakaumbwa navakasukuwere vanove zvakare ivo mumhangari munyaya iyi.
Tinoona izvi sedambe, hazvisi pakubuda patena kana kubuda pachokwadi, nokuti mutemo unotaura zviri patena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaita pakati pemazuva anokwana kuita iwo 45, asi hazvina kunge zvaitwa nguva iyoyo isati yasvika. Saka tirikungoona chete sedambe riri kutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe pasina tiri kunyatsoitwa tiri kubuda patena.
Asika imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa vaichapera riini, harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa?
Danho iri hongu ndiro, asi chinito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuitwa. Tiri kuona kunge mukana wevagari vemuchitungwiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchiirodhiwa, uchidzorerwa sure, uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungwiza.
Asi munoona here imi makanzura aya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere?
Hationi paine mukana wakadaro, nekuti kubvira pakaitwa bill iri muparliament relocal government laws amendment bill, takatanga nenyuto dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu batesi kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zviine chekuita naminista mukati, zvakare minista ariye zvakare anenge achiri nenyuta nemashandiro anenge achiita makanzelans. Saka izvi zvinotipa situesheni yekuti minista ndiye mupurisa, minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vatinzi vatadza. Saka hationi danho iri richiita kuti makanzelazi emuchitungwiza vanyatsotongwa zviri pajekerere, vanyatsotongwa zvakajeka.
Avanga vari vaMavelas Kumalo vanove sachigaro wechitungwiza Residence Trust vari parunare neStudio 7 vari kwaMutare.
Vashandi vehurumende vakawanda vari kumasvingo vanoti vachafa vasina dzimba mumaguta sezvo chirongwa chakaumbwa chekuti vakwanise kuwana dzimba dzavo chava kuda mari yakawandisa chose kudarika yavakanga vabvumirana nehurumende. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Hurumende yakabudisa mashoko svondo rapera kuti vadzidzisi vanofanira kubhadhara mari inosvikazana ne50 emadhora pamwedzi wega wega pasi pechirongwa cheCivil Service Housing Scheme, icho chavange vakavimbiswa kuti vachabhadhara 50 emadhora pamwedzi kuita kuti vawane dzimba. Vashandi ava kunyanya vadzidzisi vanoti mari yakawandisa sezvo vachitambira mari inopfuura zvishoma $300 emadhora pamwedzi izvo zviri kuvasiya vasina mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mumwe mushandi wehurumende mumasvingo vaArnold Gondi vanoti mari iyi ichabatirwa kumabhango kwavo zvekuti vanosara vachinonga sose nemuromo.
Katika mazani kuti hurumende yava kulonja chii programu panguva yekutatarisa nemaelections ende vakuti titibhadhire ma150 isu mari yatinokora itombokwani kuti tikabvisa 150 tine vana vanoenda kuchikoro tinovabereki vanoda kuchengetwa kunyange chikafu chedu chaicho chaicho mari tinosara ne150 nokuti totambira $300 saka mari iyo haizokwani kuti tikwanise kurarama.
Vamwe vanoti hurumende yeZANUPF inoda kuvatorera mari yavo kuti igokwanisa kuishandisa mukukwezva rutsigiro pasarudzo dzegore rinouya sezvo vashandi zviuru 95 vakanyoresa pasi pechirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvovo vanoti hurumende inozivikanwa zvikuru nekushandisa mari dzevanhu nenzira isiri iyo.
Zviri pachena kuti mari 150 varairidza vakwanisa kuti vaiwane uyezve zviri pachena kuti hurumende yangotaura 150 pasina nhaurirano. Saka isi tinoona sekuti imari iri kureiziwa yekuti iende kumaelection hationi sokuti imari inoda kuti ibatsire varairidzi. Saka varairidzi vese vakawanda zvikuru sei kumativi mana ese enyika yemuzimbabwe vepitz vakatiudza kuti havakwanisi kunge vachibhadhara mari dzakaita ma150 and vari kuona kuti skimu iyi yava elitist yasiyana nemafungiro atakatanga tichifunga kuti murairidzi ungazowanawo imba iyi yatova skimu yevavo vagara vana mari muzimbabwe.
Vazvovo vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo dzichabuda muurongwa uhwu nekuti dzava kuitwa nehurumende handizvo dzavakawirirana. Munyori webazi rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba munyika vaGeorge Mulilo vakaudza vatori venhau kuti vakatopedzerana nevakuru vevashandi vehurumende vachiti chirongwa ichi chiri kutanga gore rinouya asi vashandi ava vanoti havana kutenderana pamari iyi vachiti yakawandisa. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake anoti vachafa vari maroja nekuti chirongwa ichi chiri kudhura zvakanyanyisa.
Izvi zvinhu zvakatiomera sevashandi vehurumende nekuti mari yacho inotouya yakabatwa kare. Tosarawo ne150 isu sematisha tinotambira 300 apa tinamwe maloni atinenge takatora saka mari yacho haitozotikwaniri.
Asi mutevedzeri wasachigaro weApex vanodishiyas zunde vanoti vakaita musangano navamulilo vakawirirana kuti paitwe hurukuro pamusoro pemari dzakange dzatarwa nehurumende sezvo mari iyi yakawandira kuvashandi. Vazunde vanoti vakatadza kuwirirana pamari inobatirwa vashandi chirongwa ichi hachienderere mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kura mwamabasa nyika yose muVenezuela kwapinda muzuva repiri nhasi apo kuratidzira mumigwagwa kwasiya vanhu vatatu vafa muhondo yekuramba utongi wehurumende yava Nicolas Maduro iyo inoti zvinhu zvose zvinofanira kuve pasi payo. Vachuchisi vehurumende vanoti murume mumwe chete apfuurwa kumawirira kweVenezuela kuchitiwo mukomana ane makore 14 akaurayiwa mukurwisana kwaitika muguta guru reCaracas.
China yasunungura zvizvarwa zveJapani zvina pane zvitanhatu zvanga zviri muusungwa kubva muna kurume. Munyore mukuru wedare remakurukota muJapan vaYoshihide Suga vazivisa izvi nhasi asi havana kutsanangura zvizere kuti varume ava vakasunungurwa riini vachitaurawo zvakare nezvizvarwa zviviri zvichiri muusungwa. Vati varume vana ava vadzokera kuJapan.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanova munyori mukuru wesangano remadzimai reWomen's League vakurudzira murume wavo uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vadome munhu achatora chigaro chavo sezvinoitika kune dzimwe nyika. Amai Mugabe vataura mashoko aya pamusangano wemadzimai weNational Assembly pamuzinda webato iri muHarare nasi. Vapawo semuenzaniso vaNelson Mandela avo vati vakadoma vaThabo Mbeki. Amai Mugabe vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vadome achavatsiva, vachiti izve zvinobatsira kuti vanhu vemubato vatsigire munhu wacho kwete kuramba vachinetsana.
Bumbiro remitemo rezano PF parizvino rinoti mutungamiri webato anosarudzwa paCongress inoitwa kwapera makore mashanu. Congress iyi yakapedzisira kuitwa muna 2014 uye inotevera ichaitwa muna 2019. Mutungamiri webato akafa zvinoreva kuti panoitwa Congress yechimbi chimbi. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti dzinoshamiswa nemashoko aya, sezvo bato rezano PF rakatoita chisungwa chekuti vaMugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa ndo vachatungamira bato iri musarudzo dzegore rinouya.
VaMugabe vagarawo vachiramba kuti ivo mbune vane chekuita nekuti ndiani achatora chigaro chavo. Nedzimwe nguva vanoti pavanhu vari mubato ravo hapana angakwanise kutora chigaro ichi. Gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dube vakataura mashoko ekuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva aya mwedzi wapera, asi vakazodaidzwa kuhofisi yavaMugabe vakaudzwa kuti vainge vopinda nemwenje mudziva. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mutedzerwe munyori anoona nezvemitemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana uye mutauri webato reMDCT vaObed Gutu totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Bumbiro redro mutemo rezanu PF rakajeka zvikuru, rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndo panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special Congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Paspecial Congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president, osarudzwa navanhu paspecial Congress, owana majority yamaprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya paspecial Congress ozovoterwa.
Vagutu, zvakajeka here sezviri kutaurwa navaMangwana, nekuti vamwe vanenge vanoti vaMugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanu PF blessing kungotaura. Pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa naComrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Tose tinoziva ka kuti zanu PF ivaMugabe, vaMugabe ndo zanu. Yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vaMugabe, ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vaMugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano, kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Tekesera kadhi Mangwana havangakomeri zanu PF vasinambopinda mubato medu isusu from 1963.
Aiwa blessing, ndofunga ndini ndichine flow blessing ndiwe moderator. Blessing asanda pedza kugereketa kaini
oraiti chikoti gaga tizwe vagutu
zanu handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano. Ndipinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano, ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zanu PF it's a one man band, it's a fully fledged dictatorship.
Oraiti vaMangwana taura itinzi.
Nasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana takusarudza masenator ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu.
Zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews day, handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vaMangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vaMugabe vadome munhu anozovatsiva.
Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti iwa havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe, anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira ZANU PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vaaguto.
Kana vaakuti vamugabenga vachidoma success, zvakutoreva kuti vaakutoti pati iyi yava yekumba kwavozvo. Inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwana nhingi.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaobet gutu mazwawo zvakare kubva mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato rezanu pf vamunyaradzi paul mangwana. Vaviri ava vanga vari parunare muharare.
Vanotengesa zvinhu migwagwa vanoti havasi kufara nezvakaitwa nekanzuro yeharare iyo yakakwidza mitero inobhadharwa nevatengesi ava vanenge vachida kutengesa zvinhu zvavo muguta nemusi wemugovera nesvondo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kanzuro yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi amai Emily Jonasi vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadze mumabhanga havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kusheya mari yemusvo.
Inini hangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisira because my sales are just a way to talk to my son. I can talk to the because when you marry, she's a good thing. That's good. One, she's going to say, I'm going to saka at the end of the day, comes the richer industry dollars, and then they talk to people because they're not going to say, machine and sponsor.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neiko keshi vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi izvo zvinovaremera.
Savatengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhare dhora 25 iri kutinetsa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira tengesa kana chinhuani kana taurire 50 cents chaivo. Saka yakatiomera taitochema kuda zvaibvira watodzivisa kuti tina kana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuuya vachiti nemaswiping machine yetuti hatina. Ko ekokeshi munotambira here? Ekokeshi yacho iri kutiremera kuti tikaitambira ekokeshi yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatonda 30% kuti uwane ekokeshi yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei nekeshi yacho tikuishaya.
Mumwe mutengesi vajohn piri vati chinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. Vapiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuro ichitora mari iyoyo ichitigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yetiunzirewo mvurawo, yetiugadzirirewo maclock room ekuchengetera staff yedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi zvinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa, hatina kuona development chayakashanda mari yacho. Ndodambudziko ratinyangochema naro panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
$3 mari yakawandisa zvisingaiti pazuva. Even iyo 125 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $300 yanga yakatowandisa still. Tanga titori nemaconsultations atanga chiita neinformal sector committee yepasi toFarare. Patanga chiwaudza kuti no mariyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemari iyoyo.
Vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuro kumatare here. Asi meya weguta reharare va Bernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanwa kuita mari kuti risimukire. Vamanyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa vakati zvichachinja nekuwana kwekanzuru mari. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muAmerica vanoti hurumende inofanira kudzivirira mhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Tungamiri Nkomo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupedza zvidzidzo zvavo zveutungamiri hwejekerere pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuWilliam and Mary College neZuro, vanorwira kodzero dzevanhu vadzikamai bere, vakayambira komisheni inoona nezvekuyananisa vanhu nekupodza mavanga kuti ishande nesimba idzivirire mhirizhonga. Vabere vakakurudzirawo vemasangano akazvimirira oga neveruzhinji kuti vashande pamwe chete pakukurudzira runyararo nekugarisana pamberi pesarudzo.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande rimwe chete ratinokwanisa kuita kuti mise nyaya, asi kune zvakawanda zvatinokurudzirwa kuti tinge tichiita munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vangave vemaNGO, vangave vemachechi, vangave vatapi venhau, vangave vashandi vehurumende.
Vabere vakaudzawo vamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vavakanga vachidzidza navo kuWilliam and Mary kuti remangwana reZimbabwe harina kujeka zvachose. Naizvozvo vanoti zvikuru sei vechidiki vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburisa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi wenyika.
Vachitaurawo pagungano rimwe chete, kanzura veguta remasvingo uye vari veMDCT vaGodfrey Kurauone vakakurudzirawo vechidiki muZimbabwe kuti vasiyane netsika yemhirizhonga.
Kune vechidiki ndinoti ngatisiyei violence, ngatirege kushandisa dai mapato vachiita kuti isu vechidiki tiite violence. Ndinovaziviswa kuti mukana tinawo wekuti tigonewo kupinda muzvinzvimbo zvokutungamirira. Ngatitore mukana wa 2018 kupinda muzvigaro zvokutungamirira.
Vaviri ava vanoti zvakawanda zvavakadzidza pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina svondo rinotevera. Chirongwa ichi chava kusvika kwamvura yacheka makumbo, uye vechidiki vekuZimbabwe vese makumi matanhatu vachasangana nevamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muWashington DC mukupera kwesvondo, vachipana mazano ekupedzisira vasati vadzokera kunyika dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ntungamiri Nkomo.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesera mumigwagwa, pamwe nemashoko aamai Grace Mugabe ekuti vaMugabe vadome munhu achatora basa ravo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoziya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, avati vaMugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande naNtungamiri Nkomo.
soku isika.